Nyaya kadai inya inoti bata-bata pamoyo zvakanyanya. Menyaya kuti maitira avo anovezano kunyanya-nyanya ivo vakasukuera ava. Maitira anotaridza kuti havana hanya nemutemo wenyika. Havana basa nechinhu chinonzi bumbiro romutemo kana kuti constitution. Havana hanya nemitemo yakaita se Urban Councils Act. Tikangoti mitemo upi zvavo chavanodaiwo kungotonga nyika kuita madiro ajojina. Ndosaka tine ma local authorities, ndosaka tine ma municipality. Ndo vano identifier, va identifier, ndovo zoita zve acquisition yeland yacho, ndovo zoita iwo allocation zvichitevedzerana nemitemo yokuti housing waiting list nezvimwe zvakadaro. Kwete zvedonga watonga muzinda wenyu chizvakaitwa nana akasukuere.
Asika sebato vanogonawo kunge vakaunganidza mari yavo vachikwanisa kutenga, zvinogona kuitika kaizvo?
Sebato kunge vakawanawo mari sevanhu vane nzira dzavo dzechikiribidi dzokuwana mari kuti vangawana mari yokutenga land iyoyo. Zvikangoitika, asi chinoti shamisa ndechekuti kutenga land inokwana iyo jonga 1500 hectares apa zvinotoreva kuti rinenge riri rino Zipras kana kuti ano maZipras. Dzano chaita iyo mari havana, nokuti totoziva kuti kana kubhadhara vashandi vavo chaivo, tine vanotiudzawo vanoshanda kuZANU-PF headquarters, havatorina kukwanisa kubhadhara masalaries. Vashandi vavo vatova nemwedzi yakati kuti vasina mapei, vasina masalari. Zvinokuzoti bato rakadaro rakachoboka saizvozvo rozonzira wana mari yokutenga 1500 hectares. Hongu zvikangoitika sevanhu vechitsotsi vechiguma-guma, asi handifunge kudaro. Matanha toda kutora, hatimbofi takaneta kuti tirambe tichienda kumatare edzimhosva, kungava kuhigh court kana constitutional court zvakafanana nenyaya iyi. Iyi inotoda kudzika kudare guru reconstitutional court kuti tiwane order yokumisa muchinda uyu.